manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 20 2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri veNamibia neSouth Africa vokurudzira America kuti ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe kumusangano weUnited Nations General Assembly. Asi vanopikisa vanoti vatungamiri apa vanofanira kuudza Zimbabwe chokwadi kuti kutonga nedemo hakupe kuti zvirango izvi zvibviswe. Tine hurukuro nameya wemasvingo anova mudiki pane vamwe vose vari kutungamira maguta. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuno kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly vatanga kupinda mune mimwe misangano nhasi. Mutori wedu wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapinda mumusangano uri kuitwa kumucheto wemusangano mukuru wakanangana nekuruka mazano nekugadzirira kana nyika yatarisana nedambudziko rezvirwere zvemukondombera nezvimwe zvinopararira zvakanyanya kana kuti High Level Meeting on Pandemic Prevention Preparedness response. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vati.
The toll of HIV and COVID-19 pandemics continues to result in loss of human life. Disruption.
Akakonzerwa nezvirwere zveshura matongo zvakaita seHIV uye chirwere chedziva mupengo cheCOVID-19 ari kuramba achipa kuti vanhu vafe. Uye ari kukanganisawo nyaya dzezvoupfumi. Asi mushure meCOVID-19, Zimbabwe yakatora matano akasimba ekugadzirisa zvinhu munyaya dzezvoutano uye kurukawo mazano ekurwisa zvirwere zvakadai kana zvikatanga kupararira mune ramangwana.
Vamunangagwa vatiwo.
Globally, there is need to have collaborative surveillance and access to countermeasures and emergency coordination between and among countries. Zimbabwe continues to work with regional and global partners.
Pasi rose, zvakakosha kuti tiite mushandira pamwe kurwisa zvirwere. Zimbabwe iri kushanda nenyika dzakawanda kuti ideredze matambudziko ekupararira kwezvirwere zvemukondombera. Zvakakoshawo kuti tidzidze kubva kuzvirwere zvakapararira makore adarika kuitira kuti tikwanise kugara takagadzirira mune ramangwana.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vapindawo mumusangano uyu vati wakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Tesu senyika seZimbabwe takaisa chitsidzo tinotoriwo kuno kuNew York seBasivil Society kwatiri kupindawo musangano iwowo mukuru tichipawo yambidzo kuhurumende dzedu kuti aiwa kuti tigadzirise matambudziko ezveutano ndokunge senyika taisa mari yedu isusu kubva kumabudgets yedu kumabasa ezveutano.
Vatiwo
chinhu chikuru chatiri kutarisira isusu seZimbabwe ndechekuti zvisungo zvinoitwa kuUnited Nations ngazvirege kuva zvisungo zvemasignature kwete. Masignature aya anenge aiswa nemukuru wenyika kana kuti mutungamiriri wenyika anofanirwa kuti vana veZimbabwe vange vachiona sanduko yezvitsidzo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika.
Vamwe vatungamiri vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, Amai Samia Suluhu veku Tanzania, va William Ruto veku Kenya, va Alain Bessette veku Switzerland, va Rodrigo Chavez Robles veku Costa Rica nevamwe. Zvichakadaro mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kumusangano we United Nations General Assembly mangwana. Asi sechave chigariro, musoro wetsuro kushaya nyanga, pasiro seri chaona kuti muZimbabwe hamuna kubatana. Vamwe vatsigiri veZANU PF vakaita sava Jones Musara vabva kuCanada vauyawo kuzotsigira vaMnangagwa.
Sezvinongoitika kwese kwese kunoenda President Edi Mnangagwa, mufaro bedzi bedzi, nekuti vanhu vanofarira kuona president wavo sepresident anoshanda asina nzvimbo kana munhu waanosiya. Saka kubva pavangosvika vaMnangagwa muAmerica zuro wakava mufaro wakanyanya.
Asi vamwe vakaita sava David Siya Mupondo vanoti vanenge vachiratidzira nemusi wemugovera vachitsutsumwa nematongero avaMnangagwa.
Urongwa hwekuratidzira hwave padanho repamusoro, zvese zvinodiwa kunge zvichiitika zvichigadzirirwa zvavepo, madates nepekusangana zvavepo. Vanhu vari kusangana kuNew York, Manhattan, panzvimbo yatinogara tichisangana uye tichiratidzira. Tiri kusangana nemusi wemugovera 23 September nenguva dza 10 o'clock.
Dingindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, uye rakanangana nekuumba kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vabatana kumusangano weUnited Nations General Assembly uyu kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Asi mashoko evatungamiri vaviri ava akonzera gakava munyika. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avo kuUnited Nations General Assembly nhasi, vaGeingob vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika neAmerica zvinofanira kubviswa.
Namibia appeals to the United States of America to remove the Republic of Cuba from the list of state sponsors.
Namibia iri kukumbira America kuti ibvise zvirango zvakatemerwa Cuba. Zvirango zvakatemerwawo Zimbabwe neVenezuela zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa nyika idzi kuti dzizadzikise zviga zveUnited Nations.
Awa ndiwo mashoko akataurwawo nezuro navaRamaphosa.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor Zimbabwe should also be lifted as they are imposed.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa nekuti zviri kutambudza veruzhinji muZimbabwe nekukonzera matambudziko munyika dzakavakidzana nayo dzakaita seSouth Africa.
Asi mutauri webato guru rinopikisa munyika reZimbabwe Citizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti dambudziko reZimbabwe harisi rezvirango asi kuti nyaya yekuita sarudzo dzisina kujeka.
Ndonyaya inodai ichitaurwa nekutariswa navaRamaphosa kuti Zimbabwe ikwanise kusarudza vatungamiriri vayo vainoda pachena.
Izvi zvatsinirwa nevanoongorora magariro evanhu vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana, avo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nemashoko avaRamaphosa.
Ngavaudze vaMnangagwa nehurumende yavo kuti ndoo vari kutadza kutonga kwavo, kutonga kwavo nedemo ndoo kubiridzira sarudzo, ndoo zviri kuita kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvisagadzikane.
Vati Sadik AU Komesa nemamwe masangano akaongorora sarudzo idzi akabuda pachena kuti hadzina kuitwa zvakanaka uye zvinonetsa kuti zvirango zvibviswe. Mukuru musangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesairo Anyavati, nyaya yesarudzo dzakachena yakatoenderwa kuhondo.
Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe guru inyaya yekuti sarudzo dzinoitwa sei. So zviri kutaurwa navaRamaphosa vari kutaura zvinhu zvavasingazivi. Kana vasina chokutaura about Zimbabwe, vaRamaphosa ngavavhare muromo wavo.
Tinogamuchira nemufaro ende tinoramba tichitenda solidarity yatinowana from masadak countries edu tichitenda zvikuru president vekusouth africa nezvavakataura izvozvo kuti zvirango zvokumi zvakaitirwa zimbabwe zvinofanirwa kubviswa
mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezanu pf vafarai marapira vatiwo vanofara kuti south africa nezimbabwe dzino muono wakafanana panyaya yezvirango
tinoatenda
VaRamaphosa vakataurawo nyaya yekuti vari kushushikana nenyaya yekupidigurwa kwedzimwe hurumende nemauto muAfrica. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuti kusaita sarudzo dzakachena kunopawo kuti mauto agume apidigura hurumende. VaRamaphosa ndivo mumwe wevatungamiri vemuAfrica vatatu chete vakaenda kuZimbabwe pakutora mhiko kwavamunangagwa mushure mesarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Musi wa25 Gunyana 2019, Sadik yakaita chisungo chekukurudzira America neEU kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Asi vehurumende yeAmerica vanoti zvirango hazvina kutemerwa nyika sezvo ichibvumidzwa kutengeserana nedzimwe nyika asi kuti vakuru vanotonga nedemo. Yakatiwo Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena uye kuzvipira kurwisa uori hwainoti ndihwo hwauraya nyika kwete zvirango. EU inoti yakabvisa zvirango pavatungamiri vese veZimbabwe uye zvasara ndezvekutengesera Zimbabwe zvombo sezvo ichiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi kuratidza chido chekutevedza utongo hwejekerere. EU yakaisa zvirango izvi muna 2001, America muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti haisi kuzoshaya hope nedanho reEuropean Union rekumbomira kubatsira nemari inosvika mamiriyoni mashanu komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. EU yakazivisa nezvedanho iri nezuro mumashoko kuvatori venhau ichinyunyuta kuti sarudzo dzainge dzisina kuitwa zvakanaka nekudaro kudyidzana neZEC kwainge kusisina kukodzera panguva ino. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo kuZEC, vautoile Slaikwana, vati sesangano, havasati vaona tsamba kubva kuEU iri kutaura zvekuti yava kumbomisa rubatsiro rwayo kwavari, asi vari kungozvinzwawo zvichitaurwa pamadande mutande.
And in any case, isu hatisati taudzwa zviri pamutemo nayo EU kuti haichatipi rubatsiro. Tiri kungozvionawo musocial media, saka sesangano hatitevedzeri zvesocial media. Asi kunyange zvakadaro, ZEC yagara ichiwana mari yayo zhinji kubva kuhurumende sekureva kwemutemo. Saka chero EU ikanzi yabvisa mari yerubatsiro, hazvikanganisi kufambiswa kwezvirongwa kuno kuZEC.
Asi mumashoko kuvatori venhau, EU yakati yainge yasuma ZEC kare nezvedanho rayainge yatora. Mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaRichard Maomba vati danho rakatorwa neEU rinoratidza kuti ZEC yakaita basa nemazvo zvinova zvanga zvisina kutarisirwa nenyika dziri mugungano iri.
The EU has its autonomy to have the decision that it wishes with its resources.
Zvanguratidzwa neEU ndezvekuti vanogona kuita zvavanoda nemari yavo zvinova zvisina kana dambudziko. Asi zvakakoshawo kuti tione kuti zvinoreva kuti ZEC yakabata sarudzo zvakanaka zvinova zvisina kufadza nyika dzemuEU sezvo vange vane zvavanga vakatarisira zvisina kuzoitika. ZEC yakazviitira basa isina kwayakarerekera kunyange kune vanoipa mari seEU.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kucheka ukama neZEC kwaitwa neEuropean Union kuchaunza matambudziko akawanda mukuitwa kwesarudzo munyika.
Nhau inosuwisa. Mukatarisa mari iyoyo yanga ichibatsira mabasa akawanda munyaya dzesarudzo. Yanga ichibatsiridza ZEC kuti iite mabasa evoter education, nyaya dzevoter registration nekutotenga material. Yanga ichishandiswa munyaya dzemaelections. Maelections isapfuura taiona European Union iri partner yakanaka yanga ichibatsira ZEC.
Gweta uye vachiongorora zvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti nedanho reEU iri remangwana remaitirwo esarudzo munyika rinogona kunge risina kujeka.
EU yavhetorawo
umwe yayo ikati hatisha kupiwa umwe yedu nokuti zvamaita hazvina kujeka. Zvinoreva izvo kuti ramangwana rezeki rinogona kutadza kuti riite chaizvo chaizvo zvinodiwa nekuti vanenge vasina mari dzakakwana dzekuti vashandise nekuti zvinoratidza kuti vaitombopiwa mari iyi kumashure zvinoreva kuti mari iyi vaitoida uye yaitoshanda.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaElton Ziki vanoti kumiswa kwerutsigiro kwaitwa neEU kuzek hakuna zvakunokanganisa zvachose.
European Union yaradza kuti yakarwadziwa zvikuru sapa kusvika pakudambura chitsidzo chavakanga vaita neZimbabwe Electoral Commission kuti vachakange vachifambidzana. ZEC haizombofi yakakanganiswa nekunyimwa kana kudzurwa kwaita mari. Iyo Zimbabwe Electoral Commission pamutemo inenge ichifanira kunge ichipuwa mari kubva kuhurumende.
Mugwaro iri EU yakati ZEC yakatadza kuita sarudzo dzakachena zvinova zvimwezvo zvakaburitswa nemasangano akauya kuzoongorora sarudzo idzi anosanganisira reSADC, reAfrican Union nerethe Carter Center. Kunyange hurumende ichiti hapana chichakanganisika mubasa reZEC nekumiswa kwemari yeEuropean Union iyi, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvichaiomera zvakanyanya sezvo yagara ichitatarika kubatsira nemari mapazi ayo nemakomisheni akakosha munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Kanzura weward 2 muguta remasvingo Muzvare Chantel Chiwara pamwe chete nakanzura akapinda nechikamu chemadzimai mudunhu reEpworth Muzvare Anna Sande vaita mukurumbira nekusarudzwa kuita madzimai ekutanga kutora zvigaro zvameya nasachigaro wemakanzuru emakanzuru avo kunyange hazvo vaine makore makumi maviri nemashanu chete ekuberekwa kana kuti 25 years. Vaviri ava vanoti zera harisi kuzovatadzisa kutungamirira makanzuro avo pamwe nekupa vagari ugaro hwakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kusarudzwa kwavaviri ava kuti vatungamiriri makanzuro avo kwasimudza mutauro wakasiyana-siyana munyika. Vamwe vagari vachiti vachiri vachichi pabasa rekutungamirira makanzuro zvichaita kuti varemerwe nemabasa. Vamwewo ndivo vari kuti vaita vadiki pamusoro pazvo vari vanhukadzi, asi vamwewo vachiti zera remunhu nekuva mudzimai hazvina basa. Asi meya Chiwara vachitaura neStudio 7 mushure mekusarudzwa kwavo nemamwe makanzura vati havatsi kuzokanganiswa nezera diki kuita basa ravo uye kuti guta remasvingo risimukire vagari vachiwana ugaro hwakanaka.
Ndichiti pazera ndingava ndiri mwana mudiki, asi handisi kunoshandisa maideas angu nepfungwa dzangu chete muofisi yameya. Ndine vanduru kunoshanda navo. Iyo timu yandakapinda nayo going to work together to ensure kuti no zvatikapromisa vanhu munguva dzataikumbira kufoterwa munguva dzesarudzo tagona kusangana nazvo.
Ukuwo Muzvare Sande avo vasarudzwa nhasi kuEpworth vanoti makore haana basa, asi chinodiwa kushanda nevamwe zvakanaka vachiwana pfungwa kubva kuvanhu vakasiyana-siyana uye nenyaya yekuti munhu mudzimai kana kuti murume haina basa pakutungamirira maguta.
Matambudziko aya haatangane nemunhu nekuda kwekuti ane 25 years kana kuti mudzimai kana kuti murume. Matambudziko anosanganikwa nevagari wedha uri mukuru kana kuti uri mudiki. Saka ndinovimba kuti having background iyoyo pakasimba kuti ndishande nesimba pagove neshanduko kubva paleadership yakamhenge iripo kudhara.
Mwagaragara savarangarira mutivi vave mumasvingo vanoti Muzvare Chiwara vanogona kuomerwa nebasa vachidhererwa nekuti mudzimai wechidiki.
Hamei aiswa uyu ndiri kuona kuti panyaya yemakore akawawa pachava nechallenge hombesa stere nenyaya yekuti tichaona kuti management yeukanzuru musekretariat yachona iyo pachayo uye nongo makansela vachange vachimudhera pane mamwe madhisishen anofanirwa kuti ave achi nenyaya yemakore nekutiwo zvakare munhu asati ava neexperience.
Asi mumwe mugari wemuward 2 munobva Meya Chiwara amai Beatrice Hamadzirip vanoti maonero avo akasiyana neava mutiva.
Ya indoona sekuti zera harina basa. Inodiwa ndechekuti unoruzivo here mushande utomuziva ari musana akadzidza. Saka zvezera rake handioni sekuti zvingamutadzisa kuita kumira pachinzvimbo cheomeya.
Wanaona nezvekufambisa kumabasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mura muzvare nyaradzo mutande vati vanotarisira kushanda zvakanaka nameya vatsva vasingatarisi zera rake kana kuti mudzimai.
Tinofara zvikuru nekupinda kwaita muzvare Shanda Uchiwara pachigaro cheumeya. Zvinoti makorokoto zvikuru. Tinofara kuti mudzimai akwanisawo kutora chigaro ichi. Tinofara kuti wechidiki akwanisawo kutora chigaro ichi. Tinovimba kuti tichakwanisa kushandirawo zvakanaka uyezve zvichatirerusira isuwo semadzimai anogara mumasvingo panyaya dzeservice delivery.
Sachigaro wedhorobha reEpworth muzvare Sandi vati vakakurira mudhorobha iri kusvika vapedza zvidzidzo zvavo zvesociology paUniversity of Zimbabwe, saka vanoziva matambudziko emo kunyanya edzimba dzekugara nemagetsi nemvura yekunwa vachiti vanotarisira kuzvigadzirisa.
Hatina pekugara pakagadzikana, dzira dzakagadzikana, misha wedu irima rega rega kana amateko, zvichireva kuti hatina magetsi nemvura yekuchera mumigodhi. Hatina running water inobva kucouncil.
Apa umeya Chiwara avo vanoshanda mubhanga reposb mudhorobha remasvingo uye vakaita zvidzidzo zvebanking and investments nechikoro chenast university vati vanotarisira kugadzirisa matambudziko anosangana nemadzimai nevechidiki munyaya dzekukwanisa kuwana mvura, magetsi nekugadzirwa kwemigwagwa kana kuti service delivery kunyanya dambudziko remvura nevana vari kutora zvinodhaka.
Kaindi kuti Sashantel, a youthful leader, I'm going to be the voice for the youth, I'm going to be the voice for the women together with my fellow councillors kuti tidelive kwa muri ma residents emasvingo. As we have promised, no service delivery, we are going to look into it. We are also going to look into nyaya dzema drug abuse ne ma early marriages protect our vechidiki vave vane mangwana rakajeka.
Meya Chiwara nasachigara Sanda vaita mukurumbire wekuva madzimai ekutanga kupinda pazvigaro izvi mumadhorobha avo kubva gore ra1980 nyika yawana kuzvitonga uye vaine makore echidiki izvo zvaita kuti vatenderere pamasaisai. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vanoti vachapinda musarudzo keChina vachiti zvinofungwa nehurumende dzekumawirira azvinei navo. America nedzimwe nyika dziri kushora zvikuru danho ravo rekubvisa nguva yainge yakatarwa kuti munhu atungamire nyika, asi vaKagame vanoti vari kuenderera mberi. Vakatanga kutungamira nyika muna 2000 uye vainzi vakakunda musarudzo nemavhoti anodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nemasere kubva muzana kana kuti 98%. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vachaenda kuChina muna gumiguru mushure mekudaidzwa nenyika iyi kumusangano weBelt and Road Summit. Vachitaura negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika reChina vaWang Yi muMoscow nhasi, vaPutin vati China neRussia dziri kuda kuita mushandira pamwe wekuzadzikisa mazano adzo panyaya dzekudyidzana nebudiriro. Kubva zvavatanga kurwisa Ukraine, vaPutin vave kunyanya kuzemberana zvakasimba neChina. VaWang vakaitawo musangano nevamwe vakuru muhurumende yeAmerica vasati vaenda kuChina. M Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro navamasha ogore avo vari kuBritain vanova sachigaro vesangano reTeam Zimbabwe UK iro rine basa rekutsvaga vatambi venhabvu vari kunze kwenyika asi vari zvarwa zveZimbabwe kuti vange vachitambira zvikwata zvenyika zvemaYoung Warriors nemaWarriors. Sangano reTeam Zimbabwe UK rakaparurwa muna 2012. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navagore naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa rangu ndere kubatanidza vanhu nemutambo wenhabvu pakutanga, kuunganidza vanhu zvizvarwa zvekuZimbabwe kuti zviziyane zviwane kuita magariro akanaka. Tinoshandisa nhabvu kuti vanhu vauye pamwe chete. Ende uyezve takazotangawo basa rekutsvaga avo vane mukurumbira kutamba nhabvu munyika ino yeUK nedzimwe nyika dzakatekeshera dzeEurope kuti tikwanise kuti tiende nawo kumba kuti vanomiririrawo nyika yedu yeZimbabwe vaakutamba nhabvu yepamusorosoro.
Saka kusvika pari zvino makwanisa kunge muchiunganidza vatambi vangani vazvipira kuti vanokwanisa kunotamba vachimirira nyika?
Vatambi vakutambira nyika pari zvino vanosvika gumi nekutoraudza, asi pamapepa edu tine vatambi vanosvika ndingangoti mazana mairi anogona kupfuura vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwavanotambira matimu akasiyana-siyana. Saka tinenge tichiti vanenge vavandudzika zvekuti vanokwanisa kupinda muPremier League nemunana Championship ndo vatinezenge taakutarisira kuti vasvika pachinhano chekuti vanganomirira nyika yavo nekugona kwavanenge vachiita. Asi izvi ndinotaura ndakati isu chete basa redu nderekuvhima nekutsvaga vatamba anozoti anovada ndiye coach anenge achikocha team ndiye anozotaura kuti andoda nhingi nanhingi.
Chii chikuru chamunotarisa vagore mukutsvaga kwamune muchiita tarenda kana kutsvaga kwamuri kuita vana vanogona kuzotambira nyika uku?
Tinotarisa zvakawanda, asi chatinonotarisira zvakanaka chido chemunhu kuti amiririre nyika yake. Then tochitarisirawo kuti iye matambiro ake anotambo here zvine mutakunanzva wekuti kana azomiririrawo nyika vanhu vanoona kuti aiwa uyu mutambi mukuru ane mukurumbira.
Kune vamwe vana vaberekerwa kunze kwenyika, vanhu here vamuri kuwanawo vanozoitawo chido chekuti anga achimirira Zimbabwe asina kumbobvira aenda kuZimbabwe?
Tinosangana navo zvikuru, ende dambudziko hombe ratinosangana naro ndirekuti vana chaivo mune nguva zhinji vanenge vaine chido, asi vatino vatinoona dzimwe nguva vanogona kunge vachipa utachiona hwekusada nyika vabereki ndo vazhinji vatinosangana navo kuti ndivo vanenge vachikuchidzira kuti munhu asade nyika yake. Asi ndinodarira kuti nekufamba kwaakuita nguva nekuwanda kwavari kuita nokuziyawo vanhu kwavaakuita kuti nyika dzino dzatinogara hakusi kwatakaberekerwa, ende uyezve kuno kune mimwe murau undo maonero anoitwa ekuti chinhano chako chaunotarisirwa nacho hautarisirwo nechinhano chevamusorosoro kana uchida kumirira nyika dzekunoko. Vanotokutarisirawo as a second class citizen, hamubatwe zvakanaka, asi kumusha ndokwamunobatwa zvakanaka musarosaro.
Imi muri nhengo yebato rinotonga reZANU-PF kuUK ikoko, hapanawo here vamwe vanogonawo kuti chirongwa chamaakuita vobva vachiisawo kune zvematongerwo enyika?
Hapashayikwe mhesa mukono, hapashayikwe vanoda kukonzera mhirizhonga mubasa ratinoita, asi ndinoda kutenda Mwari nechipo chaakandipa kuti chipo changu inini chandakapiwa ndechekuyananisa vanhu, chekuunganidza vanhu, chekupa rudo kune vanhu. Saka ndinoona kuti nekudzidzisana zvakadaro nekukonawo kugara nekutaura nevanhu, basa rangu rakandirerukira. Matambudziko iwaya mashoma handidi kunyepa, vazhinji tinowirirana nekufamba zvakanaka. Vana vese veZimbabwe ndinoda kuvatenda vabatsira chirongwa ichi kuti chivandudzike, chirongwa ichi chisumudzike zvachaita kuti imimi wewe nefenyuro muchiziyewo mude kutaura nesu.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reTeam Zimbabwe UK vamasha ogore vachitaura vari parunare vari kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo, ZIFA yanyorera Highlanders tsamba ichikumbira kuti murayiridzi wechikwata ichi Brito Boutma Jose Oliveira amborayiridze chikwata chemaWarriors. Chikwata cheHighlanders chinonzi chapindura chichiti hapana chakaipa, zvichireva kuti Brito anenge ava kumborayiridza chikwata chemaWarriors kumakwikwi eChan. Muchirongwa chedu cheLive Talk na Diaspora Forum na 8 PM nasi. Tiri kutaura nezve magwaro eZimbabwe Exemption Permit kuSouth Africa. Uye zviri kubudawo kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Vatungamiri veNamibia neSouth Africa vokurudzira America kuti ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe. Asi vanopikisa vanoti vanofanira kuudza Zimbabwe chokwadi kuti kutonga nedemo hakuna pundutso. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naPJ naTaboka Ncube.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 Mpandula 2023 ngupresident Jeremiah
Lo Taboka Ncube. Endabeni zethu namhlanje,
lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa awukuthi amazwe afakele eZimbabwe izitsheso, afakele eZimbabwe izitsheso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuthi ayeqeqesha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni. Lokhu kutsho namhlanje emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations wokuhlaziya imikhuhlane esabalalalo kuthelelwana masinya ofana lowe-COVID-19 njalo. Njalo uthe eZimbabwe lilongele ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka. Kubika uNtungamile Nkomo weStudio 7.
Umnangagwa wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni wePandemic Prevention, Preparedness and Response wona obukhangela amanyathelo angathathwa ngabakhokheli bamazwe omhlaba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lobhubhane lwe-COVID-19. Uthe uhulumende wakhe uqinise ezempilakahle eZimbabwe kulandela umkhuhlane lo, kanti futhi uthi ilizwe lakhe lisendleleni yokugcwalisa izimiso zokunqoba umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies. We have also promoted the local manufacturing of health-related commodities and consumables. A major development in Zimbabwe was the establishment of our own local oxygen gas manufacturing plant.
Umnangagwa ukhuthaze abaholi bamazwe omhlaba ukuthi basebenze ndawonye ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana le-COVID-19.
I urge us to make bold decisions that respond to present realities, including the development of the pandemic treaty, drawing lessons learned during the pandemic's phase so far. As Zimbabwe, my government has deliberately continued to increase budgetary allocations to health service delivery.
Abebandla eliphikisayo ele-TCCC bathi uMnangagwa kakhulumi iqiniso ngokuthi ezempilakahle eZimbabwe ziqinile ngoba nanku ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane kanti le mitshina yokusebenzisa layo ayikho. UMnumzana Tim Moringai ngowe-TCCC eMelika.
IZimbabwe kathesi is in a state of desperation. Ukuthi in a crisis ngendaba yesibhedlela when we were one of the most advanced countries in Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, le general healthcare.
Amazwi kaMoringai agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Uma kungathiwa kulo mkhuhlane obekhona abantu bayaphela. Uthe ilizwe leli liyanqoba i-HIV, angikholi ukuthi i-HIV singayinqoba especially poverty, ngoba i-poverty ingaqansa okutshengisa ukuthi abantu abazaphila ngokudayisa umzimba bazaba baningi.
Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule uthi amqodwa amazwi kaMnangagwa.
Kuqondile khona ukuthi umongameli akubeke ngaleyo ndlela. Ngoba nanzelela ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe liyananzelela ukuthi umumo wethu economy wethu awumanga kuhle. Kodwa kule imizamo ikhona emihle kakhulu ukuthi ibalule uhulumende abalule indaba zempila kahle. Kodwa ke siyasilela yebo lapha lalapha yana.
UMnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly phambi kwabaholi bamazwe omhlaba kusasa. Lapho akhangelelwe ukukhuthaza iMelika ukuthi yesule izijeziso eyamethesa zona labanye bakhe kuZANU-PF ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. UMongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule inkuthazo efanayo izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Amazwi kamongameli weCyril Ramaphosa wele South Africa emhlanganweni wenkokheli yamazwe omhlaba oweUnited Nations General Assembly awukuthi amazwe afakelele eZimbabwe izijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise uZulu weZimbabwe. Abaningi bathi bafuna ancedise ukuba eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso lezi zesulwe. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweleZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor Zimbabwe should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwele Namibia, uMnumzana Hague Gabo, naye wethule amazwi afana lakaRamaphosa emhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa. Bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee SADC bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanctions akhona eZimbabwe afakwa ibandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva kokhetho lolu olungalu luyahlupha olihluphayo abantu sebekaliswa uchayo awuhlukulezwe uhlukuluzwa
lokho kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC othi uRamaphosa akumelanga achaye inja ifihla umphini ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso yeSADC. Lolo oluza kwenza ukuthi kwangkhona i-environment, esandingisikwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo imgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo bengahlukuluzwanga bengethuselwanga. Lokho kudlulileyo belungasilo khetho, akula khetho lokuthi abantu abakwanise ukukhetha. Abantu kufuze bakwanise ukukhetha. Ngalokho amazwi kababoRamaphosa alahlekile.
Umnumzana Thenisani Ntungagwa ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi kunengi okuphambanisekayo kwele Zimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Ma uRamaphosa ekhuluma ngama-sanctions kutsho ukuthi silelungelo njengamaZimbabweans ukuyocatsha eGoli, sidinga ongasiphilisi.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende umnumzana Richard Mahomva uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela ele Zimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumente ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe, njalo ukuthi uhulumente wakhe ulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Salingoni owenhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions.
Siyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident Ramaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe iZimbabwe kumele zikhitshwe ngenxa yokuthi yithi thina iziza lwaseZimbabwe esesisafe ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kwele Zimbabwe ngenyanga edlulileyo lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union lezinye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukumelele uthi akaboni okwaphanyaniswa yiKomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, iZEC, ngoba isebenze ilandela imithetho yelizwe okungabe kungaphathanga kuhle abenhlanganiso yamazwe awe-Europe eye-European Union. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabeZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe-EU bathi bathethelesi sinqumo ngenxa yendlela iZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi. Kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana labakwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Richard Mahomva uthi iZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebele ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphumanga leyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi iZEC yenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity and as a result of that it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa iZEC imali. Ngakho ke empeleni ukwehla wezimali zabo akuyona indaba yalutho njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasilandaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe EU.
Siyamangala actually ukuthi bebevele befaka imali kuzekhi ngoba izekhi ayikho ready, ayilama institutions ukuthi imali le izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo. Njengoba ubufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho, izekhi ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally, okubangela ukuthi EU ikhiphe imali yabade bebancedisa ngayo, ngoba imali injongo yemali bengeyokuthi izekhi incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe, kodwa hayi ke lokhu akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe EU ngalesi sikhathi akusoze kusize eZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo EU ziyanceda kakhulu ukuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga, ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa izekhi khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo, ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU, ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe. Kodwa ke lokho kweZimbabwe ukuthi ayilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yezekhi le ukomishina Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuna ngokwabo imali ngeyabo singathini thina ngokwabo lokhu, kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezizahlule ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina sabambani sonke, akusiwethu sithina lokho. Uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
Abezekhi bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezomvikela e-Azerbaijan lubika ukuthi selube lesivumelwano sokumisa impi lamabutho e-Armenia esigabeni esihlala abantu bohlobo lwesi-Armenia abaningi, i-Nagorno-Karabakh. Indodana yowayengumongameli weGabon umnumzana Ali Bongo Ondimba osanda kugenqula labangane bakhe abane sebebotshiwe besethuswa umlandu wokuvukela ilizwe lobugwelegwele. Impumela yophenyo olukhutshwe ngolwesibili iveza ukuthi ukuguquka komumo womkhathi kwengeza amandla ezulu lesikhukhula elitshaye iLibya ngeviki edluleyo ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini okubangele ukufa kwenkulungwane zabantu.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Austin Sibanda owakhulela emzini wempophoma kobulawayo, kodwa ke okwamanje osehlala esigabeni seMaryland khonapha eMelika, okunhlanganiso yeStraight Out Mpophoma.
Ibizo lakho na amsho lekhuluma ngokwalo ukuthi ngelani ngabantu abakhulela empophoma sihlangane sonke sathi simuntu sinenza sinceda abantu abakhaya abasempophoma.
Libanceda ngani abantu empophoma?
Sesileminyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha indonkazana osengumzukulu oseNew York kuthiwa nguKaren Ngomamsekiwa. Ngiqale layo siqale ngabazali esilabo ade wabangani babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika ama-food hampers, but sicinisi senzani sesi-expanda lapho sesibona impophoma inkulu sinceda ogogo sibanikani ama-hampers ukudla ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama-handouts from people. Senze sibone ngapha sisebenza okumani osilakho okuncanyana senza sithumela ekhaya sibathengela amahampa sibanini.
Ye, amahampa lawo abelani khonapho?
Yabo kulempuphu ithukela vele akulanto eziningi, sidinga into esikwazi ukuthi ukudla kwabantu abekhaya, impuphu ithukela isinkwa lamafutha yikho siqale ngakho. Kodwa sigcine sesibona ukuthi no asikwanisi thina sisodwa sibabili, sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi Straight Out of Mpophoma, sahlabezela ebantwini bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye, oledolo olano olokudla hlanganisa sibanika nje abazali bethu.
Luqhuba njani uhlelo lolu?
Lukhula kakuhle. Into esesenzileyo kathesi sesifike ukuthi sincede labantwana besikole sila for ama primary schools asempophoma lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane. Qale sibona ukuthi abantwana senzeni sibanika ama-sanitary pads abantwana abangamankazana, ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi bayadubeka ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama-sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana. Futhi nasenzeni sigcine dinga ama-donations sathenga ama-sanitary pads. U-Karen Nyade spearheader that issue yama-sanitary pads njengomuntu oyinkazana, badistributa ama-sanitary pads ebantwaneni bonke. So kathesi sile tournament ebuya mhla ka-9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana, senze kuyi-tournament sikhume labo ngendaba zama-drugs ukuthi no they should stay away from drugs.
Kuyini okwenza ukuthi likwenze khonokho?
Well, simona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibi. I-crime rate siningi, imisebenzi akula, abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole yikunatha lokudaka, basacabanga into eziningi. Thina sikhule eMpophoma lapha kulabo Nyati Youth Club, senza ama-different sports, i-swimming ivuliwe konke. So sesibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi izinto. Into asebeyenza yikudakwa kuphela, siyezwa lama-teacher nje ekhuluma sibi ukuthi abantwana asebedakwa, uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane. So thina njengabazali sesibona ukuthi sukukithi thina ukuthi senzeni, sibona ukuthi abantu abakhuleka kahle khume lapho. So sibona ukuthi ibhora sibili into ehlanganisa abantu, so singenza ukuyi-tournament sila bantu bonke abesikole lapha, sikhume labo, sizabe silibe drug enforcement, amapolisa ayakhuluma labo, ingxenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drugs.
Nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise, kumele adinge bani?
Well, sile WhatsApp group ekhona kuthiwa i-Straight Out of Mpophoma, sile Facebook page zizanika ilink yakhona, and also sila bantu abakhona abasekhaya. Slow sling when go Mama Sunda, in numbers I can lazo, wants to abamba 0772812348. Slay Highlanders Warfare Manager over the Gamma Lodio, yes, Metisa, Usekaya, in numbers I can is 0772755827. Ube lo Lindy and Love, La Usekaya, in numbers I can 0776310615. Ulindy Loli. Baforme i-Burial Society so ngoba ngenye indubeko esibona ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha, abala ama-funeral police land. So sesiqale le-Burial Society as well ukuthi sincedise abantu abasekhaya. Imali yakhona inlutshwana sibile ekhitshwayo, but kuyanceda sibile eMpophoma lapha okuyi-Burial Society lokhwa. So iinumber zabo yizo lezo, nginabantu befuna ukubakwazi ngokuthi senzane, bayakwanisa babathinte iinumbers zonezo nginikezwa.
Lo-ke Mnumzana Austin Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala khona lapha eMelika. Limuze exoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 esesigabeni seMaryland khonapha eMelika.
Ngokuqhamuke ingxabangxoza izolo kusihlwa ekhansilini yeVictoria Falls, lapho izakhamizi labanye abasekeli bebandla le-TCCC abatshengisele khona bekhonona ngokubekwa kukameya abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla, ikanti bona befuna oyinzalo yalapho. I-TCCC ithole izihlalo zekhansili ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lane 14 zaleli dolobho. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ukuvukela lo uze ngemva kombiko kasodolobho uMnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo, umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VIFACORA uMnumzana Trimon Dolo omgamenge lokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakobulawayo uMnumzana Donaldson mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaya amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolukhetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekansili le. Amakansela baqoqa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba, uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besikhanti umeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, badla qhasha abantu. Esikuse ifefekta ukuthi engabe engumforeign uzaxosha abantu abalocal ezemeya ikansili, asikufuni kokuyana.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Mufuna meya unoziva vanhu, chizwarwa chayo muno unokhetwa navanhu kuti kuti mangwana kana tavone problem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo wevefacora umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukugcine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyi esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani lakho.
Loba kunjalo umoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini, benze what we can call negotiate or a compromise.
Umnumzana Ebethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi kona ilizwe lakhiwa ngabaningazi, kanti manje ungafakelwa umuntu okuza lizabusa njani, lizala kanjani ilizwe langkhona? Selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngikhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yeza bulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo,
mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama candidates abe impost khona, so labo yikho behlele bezilungiselela. So bezahlala phansi le management also consulting ministry of local government ukuthi sinike directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le trip singa lesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise mandle okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kwezemidlalo, ikomishini ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni e-Normalization Committee isilobele iqembu lenguqu ele-Highlanders. Icela umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuze ake aphathe iqembu lesizwe elama Warriors. Kodwa okwesikhatshana. Kodwa ke njengoba isikhathi sethu sesingasavumeli ukuba nasiqhubekele phambili, sizalinika lolu daba kusasa ekuseni half past six. Silunikwa nguJoseph Njanje.
Live talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokubhekane labahlala kwele South Africa.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umuma wamanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni.
amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi amazwe afakela eZimbabwe izijeziso zomnotho okumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu eleHighlanders selicelwe umqeqetshi walo uBaltimore Brito ukuthi ake ayeqeqetsha iqembu lesizwe elamaWarriors okwesikhatshana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah.
Lotabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.